Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana ajendi yedu anoitewo Rapson Zarira azvindikitwa naajendi weZanupf.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga vataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabeserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadzo nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei Kutoa dambuziko la tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magombei vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzi taitaura paya tichitizoni tiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa hutano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadande mutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachakavaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwa musocial media imo, but I think ndendapa position yekuzonyatsokutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo bhozi state hanzi inoprovide security yaiye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvemamedicals achimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo vakati pe vari kumuongorora maloya nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gweta raDr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuzviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa. Zakare Mafia Zumtembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Nyerudanda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura kuti iko vatsigiri vepatore ZANU PF. Vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana maripu Japson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati iwo aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwisa uyu ari kupi izvozvi?
Arwisa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzasinga tinakwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisati taona mareports kubva kumarovin agency edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station yavhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamaterials anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver stating vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kuma polling station akawanda.
Tambo taura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent by ZANU PF polling agent Pantokas Hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikungokurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nemaopposition or ruling parties are there to stay. Macompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvimwe zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana nca vanga ri loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f nemdc alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira mdc alliance ichiitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambotaura imi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo. Zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi?
Vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja. Hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani nekuti venje madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari vambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakurama nyemari vachiita bisiyonena tinopowa mari yatiri kude isusu saka haakuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Izvaya sei atichienda kuparirinyatwa ndeperekedze neguru vangu mukoma mamu wangu kuti ane mwana akatsva nedzasi. Takirachiro ranga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futi saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze pakazara vanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambi akarara madhokita akangomiramira patatonzi tizasokwanza rechetomborapa dai henyu matimbotsvaga kana mumwe kamunganorapa ndo pakaimwe dhokita wakutotaurawo namaiguru vangu pakamuudza akati isati kurapa tipasisaiti pati nini dema tumbotombo ndenyonga mwanoini kana kuchivana tumbonobatsirwa kati kuchivana wangabatsira zvanzi vanowase kukupewa kanawo mushonga unokwanza kubatsira kuzizisa hatisi kubatsira zvino izvi titori nezvichimo zvedu zvatokeva kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo tatazvemundokumandati kunamwe gugu watosiya unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana bva abatsirwa maronda ake achiswa mushonga wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaa akutofamba akutogara asakaita but zvinorwadza ngoti tichitoona vamwe vaitodzoka takatotopinda musiye nemwe mukomana anga akatotyo kagumbo achindikati accident kuchinhu hoi but achitodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatona papa vanga vakutoenda kuchibhoi patakaenda ngeri manti patikaenda ikosi vazhinji vari kutoenda kuchibhoi ndingada tombokunyepa izvi baba panesi chedu chepe chepe vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madokta vakatozobheti hangu nditoenda hangu chivanhu amenoko vakatozoendawo kuchivanhu kuti abheti hangu nditoende ikoko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupiwa mayesi tiripiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende kwakwa tichitoda mayesi saka nomwemudiwo zvinokwanisa uratikwa kuchivanhu wongoenda hako wabhadhirwa kana wakanziwe 30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi racho rikunesa kuwana rinenge richitoshupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisangasvikwa pane umwe murume angatitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo tichitovabvunza toti angasinyatsombokwanisa kufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasvikwo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kunoku ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoku akutokwanisa kufamba asitotendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but chisedu takazo tizongonyarawo bhatazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvemwana wedu apora akufamba akutokwanisa kutendewo crash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iyezvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi, tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadi zvenyu vatereri.
Aiwa, ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Ichi chokwadi panzuri netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoita kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaye kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungaa mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti kuweka chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nekuti ukafa munoyaye pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi unorindwa pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka chiru mutsika dzechivanhu ipo paya nekuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pane kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwayo yekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya kuti muone kuti guva rake rakamira sei, hapana kutsikwa here paguva apa, hapana kutambirwa here, kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho nayo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita reushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara chepari renyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobatwa chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro manherano. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku isika.